vagari vemusha weHopley vakaita samaClopas muGwanda vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakapiwa nesangano reElection Resource Center iro rakavabatsira kuti vakwanise kuti vatore zvitupa izvo zviri kudiwa kuti vanyorese sevavhoti mutsaridzo dzegore rino. VaMugwanda vati vanhu vakawanda vanogara muHopley vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sekupurazi reporter farm uko kwavakabva vachiita zvokumanikidzwa. VaMugwanda vanoti zvakaitika kunzvimbo idzi dzakaita sePorter Farm zvakaita kuti vanhu vazhinji varase magwaro avo ekuzvarwa nezvitupa izvo zvave kuita kuti vatadze kunyoresa sevavhoti.
Matambudziko atiri kusangana nawo tingadambudziko rokutanga chairo chairo taitarisira kuti vanhu vachauyawo zvakaita munzvimbo ino yeHopley pakliniki panapa pari kunge pachirejista vanhu zviriizvi vokwanisa kunge vachitoresa vanhu vese kuti vakwanise kunge vachiwana zvitupa vaone zvikwanisiro zvavo zvekuti vakwanise kunge vachivhotawo sezvo kuvhota dziri kodzero dzako dzaunofanira kunge uchiita pamwoyo pako. Saka ukazadzisa kuti ukwanise kunge uchivhota wozorega kuva munhu anokomplaina mushure mekunge zvazofamba nemamwe mafambiro ezvee zvaita. Asi kana munhu ukange wakwanisa kunge waita chido chekuti iwe urejiste mashoko akanaka ende ndoona zvinhu zvakakodzera kumunhu sezvo dziri kodzero dzako.
Mumwe mugari wemuzone 6 muHopley makare vatafadzwa mukodza vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vari kutadza kunyoresa sevavhoti sezvo pachingova nenzvimbo imwe chete chete iri kunyoreserwa vanhu sevavhoti munharaunda yavo ine vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri. VaMukodza vanotiwo vanhu vari kunyoresa vanhu sevavhoti ava vari kuita chinono chinenge chekamba mumafambisiro avari kuita basa ravo.
Kuno kutoda zone 1 kuti ive ine senda kwahabi zone 5 ive nesenda Southern Park ive nesenda koti Southern ive nesenda nekuti dambudziko hatinaro kunogondole kuti isusu vashoma tiri kurejistra pacho.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezek vajustin Manyau kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Mumwe mugari wemuHopley vaProsper Mapiki vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nevebazi rinoona nezvekunyoreswa vanhu rinotungamirirwa navatobayiwa Mudede ravanoti riri kutadza kupa vanhu vazhinji zvitupa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana siyana. VaMapiki vanoti vakatozokwanisa kutora chitupa nezuro mushure mekuratidzira kwakaitwa nevagari vemuHopley pamahofisi avaMudede svondo rapera uye kusvitswa kwetsamba yeZimbabwe Human Rights Commission iyo yaikumikidza vaMudede kuti vanyorese vanhu kuti vagozokwanisa kunyoresa sevavhoti.
But I'm too far and looks at a widow on the stupa. I'm too far and looks at a widow on the stupa. Both of those stupa. It's like in Ramena, on the Ramena, how much it is and take and Santa Maria, my language is off from my name, I was called my $20. But I'm trying to buy you to my hand. Let's go how much it's going to get a number four. Let's go with a number four back there. There is almost a 4 o'clock. Let a number four. So I'm looking at the number 4 o'clock. What I said, I'm 2 o'clock. Asizvikudzisungura zvitwa maregistration nayo kuti tikuzvidzaudi nayo kuti zvitwa mahara dai zvakazvi zvemari taizvo zvakasinganonoki saka dai vakangogara vakataura kuti hatiita zvemahara ka taingosengesa zvemadhozi yatakashandisa zvacho ka dai tikangotora zvitupa zvedu saka ndinotenda ERC ndobatsira vabereki kuti vaonewo zvitupa kurasa chitupa yaitoita kunge dambudziko vautanga vautanga panyuwani muzimbabwe kunotora chitupa nyikachinji vakarasa kungorasa chitupa namba dzako nenji dziziva birth certificate ndinaro but unofainda unoona zvinhu zvinotonetsa haipapo dai vatombopawom kana inonzi ERC yabatsira vana kuti vatore zvitupa vana vakana vana zvitupa vamaona vakana havasi kumbovhota namba zhinji isipesha kumadzimai nachairman wandaa nawo kunzwa nemadzimai atosara akatowana anosvika nofa zvemasuwa 500 havana zvitupa ana mai wavo zvioti kana anamai vasina zvitupa zvioti vana vavana havana mabirth certificate zvekare kune mwana waita magrade 7 kristen inoda chitupa kuti unonyeva grade 7 havana zvitupa ana mai saka zvinhu zvinonetsa manzi. Titange tiri kudzime nyika vanhu vari muzimbabwe titange tiri kusouth africa titange tiri kuamerica kutora chitupa mwana wezimbabwe ikodzere mwana wezimbabwe kuti atore chitupa.
Mumwe wavari kutadza kutora zvitupa amai Brenda Chipapira vanoti vari kunzi vadzokere kumusha kwavo kunotora chitupa kunyange vachiti vakambopiwa chitupa chebepa chikabvaruka. Amai Chipapira vanoti bazi ravaMudede rine chikiribidi chariri kuita sezvo vanogara kune dzimwe nzvimbo vachikwanisa kungotora zvitupa chero pane api mahofisi munyika kana vakarasa zvitupa.
Takaenda kumakombe isusu kuti titore zvitupa asiwo kumakombe vakatirambira tine mabhesi edu akakwana azvinezvi vakatiti tidzokere kumusha vakatipa tumatsamba u kuti tidzokere kumusha kwedu kuUMP azvinezvi nini handina mari pari zvinezvi inhau yekuti hatina mari urombo ndouri kuti huri kutibaya mukugara kwatiri kuita hatina mari Chitupa changu ndinacho asi chaka mbeche pepa chaka dzinyika chaka naiva nemvura bacha dzinyika ndinacho ndaida kuchinjira
bata vabata kuti tinzwe divi ravo vamudede vati tigodzoka kwavari mushure meawa imwe chete asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo muzvare kudzai mukoko avo vanoshanda nesangano reERC vanoti vari kushanda zvakasimba kubatsira vanhu vasina zvitupa kuti vaende kunotora zvitupa izvi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti muzvare mukoko vati dambudziko rekushaya kwevanhu zvitupa ratekeshera munyika zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa sevavhoti sezvo nguva yakawanda iri kupera vaitsvaga zvitupa uku vekemisheni inoona nezvekunyoreswa kwevanhu sevavhoti vachibva munzvimbo dzinogara veruzhinji vachienda kune dzimwe nzvimbo veruzhinji vasati vaona zvitupa
zvatiri kuita ndizvo zvekuti tine chirongwa ichochichi chemakombi takatora mamwe makombi ari kuenda nevanhu kumakombi kuti vakwanise kubetserwa kuti vawane maid nemabirth certificate oenda navo ozovadzosa kana vabetserwa tinoenda navo kusvikira vakwanisa kubetserwa kusvikira vakwanisa kutinzwa nekuti takatomboita dambudziko rekuti takatozodanirwa mapurisa nenyaya yekuti tanga tauya nevanhu vekuhopi mhosva yedu yanga iri kuti tauya nevanhu vari kuda maid nekuti tabvunzirei kuti limiti yavo pazuva inamba yakamira zvakadii asi tinoramba takamira nawo tichingovabatsira nepese patinogona through citizens justice desk yedu
kunyoreswa kwevanhu sevavhoti munzvimbo dzavanogara kwakatarisirwa kupera musi wa10 kukadzi asi kunyoresa uku kucharamba kuchienderera mberi mumahofisi enharaunda kana kuti madistrict offices kudzamara kudomwa kwevanhu vachakwikwidza musarudzo kwaitwa ndakamirira studio 7 kuhopley ndini Thomas chiri pasi.